Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi china chiva vutu 2019. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa votaura nemadzishe kumanikaland nenyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai vatamiswe asi vamwe vachigununa kuti havazowane muripo kubva kuhurumende. Banga reStandard Chartered Bank rava kumisa vamwe vashandi basa sezvo rave kuvhara mamwe mapazi aro richienda kuChina. Nyanzvi munyaya dzezvekudya neupfumi dzinoti zvinhu muZimbabwe zvaoma kudarika muna 2008 uye mari iri kuwanikwa nevanhu haina zvairi kutenga zvakawanda. Nigeria Football Federation inoti ichatamba mitambo yekuenzana simba neZimbabwe neSenegal mugadziriro yemakwikwi eAfrica Nations Cup. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLivetalk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekudhura kwezvinhu munyika nematambudziko ari kutarisana nevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.